ane inokufara kana kusafara nemashoko arataurwa wana vamunangagwa because chavakangodyiwa nomutungamiriri wenyika mashoko ari pajekerere ekuti ngavaite basa rokumirira zvido zvevashandi vashandi vane nhunha dzavo dzakawanda dzinofanira kumirirwa nezctu nana zftu asi havasi kukwanisa kuita basa iroro iro vanomhanyira kuti hanashumba dzisiri dzavo muchikaranga tine chikaranga chokuti tanhai dzamunosvikira dzokudadamira munorumwa namago vasangano yevashandi yakaita sara zctu vanozikanwa kuti vakupinda mune zvematongerwo enyika vachipesvedzera vana vanowanikwa mumasangano emdc kuti vaite zvemademonstrations dzinozikanwazvo musi uno takaona vamutasa mutungamiriri wezctu achiita iye vatete kana kuti achizviita vatete pakati pachamisa nakupe namudzuri namangoma nani nekupatsanurana kwavari kuita naizvozvo mbvunzo waingobvunzwa navamunangagwa ndewokuti pavanoita zvose izvi kusanganisira nokuita misangano yokuputa nokuita maviolent demonstrations vanenge vapedza here zvido zvavashandi vanenge vapedza here kumirira vashandi zvinokaisa maza kuona masangano akazvimirira oga nevasangano ivashandi achipindira munyaya dzezvematongerwo enyika kutoita sekuti munhu unotofunga kuti kudai vondova mapoliticians asiwo vachiuya vachivanda nedivi rokuti vakamirira vashandi vamunangagwa zvavaingotaura ndezvokuti kana unenge wafunga kupinda muring boxing ring yemapoliticians uye hako upinde zvakanaka kana kukumbira kupinda zvakanaka kwete kuda kupinda nebig door uchitonyevera uchinyepera kuti ndakamirira vashandi iwe uchiita zvematongerwo enyika kunyanya nyanya kune avo vanoita zvokuda kuputsa hurumende nezvechisimba zvakaita sana zctu
masangano aya tataura nawo vamugwadi ari kuti iwo chaari kuita iwo chete kurwira kodzero dzemushandi kuitira kuti izvo ange achipuhwa muhoro wake wakanaka kwete kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika
nyaya yamunofanira kuziva ndeyokuti kubva musi watanga kuenda mashandi vomuzvipatara manesi pastrike hurumende yakati iyo zvaonekwa kuti zviri nani kuti tibatsire vana ava nokuti dzavanonzi mafrontline workers vari kutora risk kana kuti danger yakawanda mukurapa nokubatsira vanhu vecovid-19 hurumende ikati iyo takuwedzera salary yavanga vachiwana ne50% pamusoro paizvozvo tichavapa allowance ye$75 allowance on top of what they are getting all that combined zvinoita kuti vawane mari iri pamusoro pepoverty bottom line zvichiratidza kuti mushandi abatsirwa hurumende yatora decision yekuti aiwa ngatipei mushandi priori ivo vana zctu nemasangano yakazvimirira ogayo instead yekuti vachikomplimenta hurumende kuti ha izvaonekwa izvi zvaitwa zvitazviona totangira papi tichikumbiravo kuti tirambe tichikurukura tichienda mberi kuti zvimwe zvinoda kuwedzerwa kana kuti zvinoda kutariswa zvitariswa ivo havaite izvozvo vanowanika vachikurudzira vanhu kuti pindai mastriti munopwanya munouraya mabhizimisi murove vanhu mupwanye motikari dzehurumende mupwanye motikari dzemapurisa mukonzerese mhirishonga kana tazodaro mapurisa akazotora danho ravo randinoziva kuti for sure kana vakaramba vachienderana nedanho rokuita mhirishonga vati harichatorwa danho iroro vanga vachakandaniswa sezvinoreva mutemo ivo vozomhanya vachiti ha kodzero dzevanhu dzatorwa kuno vomhanya kuna naamerica vomhanya kuna nabritain vomhanya kwose kwose vachiti hatiri kutorerwa kodzero dzevanhu hakuna nyika inotenderwa kuita violence and mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika nezuro ari very clear zvavakaita musi wa1 August 2018 zvokukonzeresa mhirishonga zvakazosanga kuti zvose zvakaitika zviitike hazviti zvakaitika futi zvakaita musi wa14-16 January 2019 zvokukonzeresa mhirishonga neumbavha neumhirishonga nekukonzeresa mashopsi vachiba vachinota we will not allow that to happen the president was very clear about it and we are very clear as the ruling party peace order unity stability and tranquility runyararo ndo watoda kuita muno and hatimbofi takaisa misoro yedu pasi tichinzwira tisi ava vanoda kukonzeresa mhirishonga it will not happen vanoda kupinda mastriti sezvokuita vemaenergy wava ngavapinde asi pavachapinda kana vasangana nazvo ngavazive kuti vazvikonzeresera voga
ko kana vachipinda mumigwagwa vachiratidzira murunyararo vanorwisirwei nemapurisa nemasoja naevamugwadi
ndingakubvunzai imimi kuti runyararo here rwavakaita musi wa1 August 2018 vachipaza mashops vakapisa zanupevedicotas kuna fort vakatanga kupisa dzimotikari vakazobatwa vakusvika kurailbos kwaimbova nesheraton uko kwaiva necommand center kwakwakazara mainternational observers including some american even vakairamba ri peaceful demonstration here pabatirise ipapo todzokera muna January 26, 2019 musi wa14 kusvika 16 maitikiri wavaita yanga repeaceful here ndozvinoreva peace here runyararo wokutora zvunhu mashops kuluta nechisimba mabase umpapa utsodzi kurova vanhu kupaza motikari dzemapurisa kupisa mapolice station peaceful demonstration here iyoyo haisi zviri pachena todzokerazve pakuti hazvinei nokudzorora kudemonstrata kana kutaro kuratidzira murunyararo kana kuti violence malockdown measures ecovid-19 akaiswa nomutungamiriri wenyika kuti nyika ino irwise kuparadzira kwechigwere checovid-19 haatenderi vanhu kuti vaite mademonstrations or unnecessary political gatherings hazvisi kutenderwa nomutemo izvozvo ndosaka vanhu vose vezanupf vaida kunoitawo demonstration dzavo kuunited states of america nenhau dzokuurawa kwageorge floyd nezvemasanctions vakarambidzwa nesemu hurumende iyoyo inova hurumende inobva pano asi akarambidzwa vanhu vedu vezanupf kuti vasaita izvozvo nokuda kwokuti nyika iri kurwisa necovid-19 saka hazvinei nokuti vanoda kudemonstrata vachiita sei kana kudii hazvisi kutenderwa nomutemo and president vakazvitaura saizvozvo ngazvitedzerwe saizvozvo haikuna nyika inoita donga watonga mumwe noumwe achiita mazvate mazvate we will not allow that to happen we are the ruling party
taataura nemasangano evashandi vehurumende ati iwo haasi kufara neuori huri kuitika muhurumende nokudaro ndosaka ari kunyunyuta achitaura zvido zvavo kuti zvigadziswe nehurumende asi haafare kunzwa mutungamiriri wenyika ako vati vari kuita zvematongerwo enyika
hakuna munhu anongofarira corruption hakuna munhu anongofarira zvouori dei kuri kunzi pane kune vanhu vanotsutsumwa kana kuti dei kwakuri kunzi kurwisa uori kukashata ingadai vamunangagwa vachinzi vakashata president vezanupf vanova president vehurumende renyika yezimbabwe is on the forefront fighting corruption ndo vari pamberi isu tichitevera ndo vari kusaka kuti dzimwe nhengo dzinobva mubato redu munomu dzaa dzisingasungwi nenhau dzecorruption dzimwe dzakaparwa munguva yana president mugabe dzichisungwa pari zvino tisingatarisi nokuti munhu unobva kumatongerwo enyika ebato ripi kana kuti unobva kukereke ipi kana kuti unobva kunyanga ipi hatisi kutarisa izvozvo ndo kusaka vana dagiras tapfuma vari mujeri kutaura kudai ndo kusaka vana zora mugumbo vaine nyaya dziri kukoti ndo kusaka vana purisira mutumira vaine nyaya dziri kukoti ndo kusaka vana undenge vari mujeri ikonezvemafomer ministers zvose izvozvo zvinokutaridza kuti hurumende haisi kumira pakurwisa corruption vavo vadhaa mwoyo vanga vari minister of health nekuda kwenyaya dzavo dziri kukoti vakati chibuda mucabinet hakukwanise kumirira mucabinet yavamunangagwa nekuti the green cabinet and insist on purity saka ivo kana vachiti vemasangano vachiti kurwisa corruption kupinda mustreet ivo vachiziva kune zasi kuti zimbabwean corruption commission iriko inotambira nyaya dzecorruption mapurisa ariko anotambira nyaya dzecorruption kuti varwise maprosecutors ariko anotambira nyaya dzecorruption dziende kuarezimhosva vematarezimhosva vanomirira zvakare havanotendera anoto maprivate prosecution emunhu unenge une evidence nekuti kwakumbitwa corruption vanozvitambira zvakare saka hazvina zvazvinotibatsira kuti munhu unoti ndorwisa corruption nokupasa kana kuti nokuba nokuluta mashops nokupisa mota dzehurumende hatisi kutendera zvinhu zvakaita seizvozvo kana kuti munhu unozoti iye nokuda kwokuti pane corruption dziri kuitika ikuda kuvhaileta mitemo yelockdown yecovid-19 kuti nyika yedu chirwere ichi chipararire kana chapararira vanhu vofa vanhu votanga kutuka hurumende hatisi kutenderazve zvakaita seizvozvo igore regonzo vanhu ngavagare mudzimba ndo zvinoreva mutauro wamurauro wakadzikwa napuresident wenyika yezimbabwe vamunangagwa.